Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino in Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera ndira 4/2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa wokokwa kuCongress yesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Vamwe muPoland vanoti havasi kufara nekuburitswa mugwaro rehurumende kweurongwa hwekuvandudza bumbiro remutemo. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi-ziyambi vanoti hurumende ndiyo yakapiwa chimuti chekutungamirira nevanhu musarudzo. Vamwe muAfrica vochikira kubatwa mambure ekunetsana kweAmerica neIran. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa Movement for Democratic Change vaNelson Chamisa nasi vanga vari munyarikani pagungano reCongress rerimwe sangano revarairidzi rePTUZ. Gungano iri riri kuitirwa paBelvedere Teachers College muHarare. VaChamisa vati vane muono wekuti Zimbabwe ive nyika ine dzidzo yakasimba, kwete kuti ive nyika ine vanhu vanoenda kunotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika iyo ichisara ichitambura. Vatiwo zvakakosha kuti dzidzo iwaniswe mari, asi vakati izvi zvinokanganiswa neuori wakatekeshera munyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara havo vachiti hurumende yavo iri kurwisa uori. Tabata vaChamisa tikavabvunza kuti sei vaona zvakakosha kuenda kumusangano uyu.
Chokutanga, hadzidzisi vakakosha zvikuru, dzidzo dzakakosha munyika. Munozviziva kuti hwaro hwenyika mukuvaka nyika, mukusumudza nyika, mukuvandudza nyika, mudzidzisi ari panhongonyayapo ndiye hwaro, ndiye mwongo. Mukatarisawo kana pari pakuvandudzwa kweupfumi hwenyika, dzidzo ndoo dzinosumudza, ndoo dzinosumudzira. Saka tichiona sokuti kukosha kwaticha, kukosha kwomudzidzisi, kukosha kweeducation, kwedzidzo ndoo kwatikwezva kuti takokwa. Tanzwa kuti mapato anga akakokwa ese ese, asi isu tazoona zvatakodzera kuti takokwa tisvike. Ndatoti regai ndiendeini, ndafara zvikuru kuti pandasvika tatambirwa nemufaro wandikatyamadza. Nokuti vanga uri mutsindo wendizi, ngoma yakundumuka zvikuru, vanhu vachipururudza nemufaro.
Mataura imi pagungano iri kuti pane matambudziko makukutu ari kusangana nevarairidzi, zvichikonzerwa nekuti nyika inenge isiri kutungamirwa zvakanaka nezvimwe zvamataura. Zvii zvingaitwe kugadzirisa matambudziko aya?
Mateya enyika nemabhanga kana miganhu yeutungamiriri inogona kugadziriswa chete tadzokera kuizvo revanhu, kuzvido zvevanhu, tadzokera kune matauriro akaita vanhu. Vanhu vakavhota munyika ino yeZimbabwe muna 2018 vakataura zvavanoda, zvavanoda zvikambunyikidzwa, vakabirwa, vakakanganiswa, koti ikabudisawo izvo zvimwe zvakanga zvisiri zvakanga zvavhoterwa navanhu. Saka vanhu vanoda kuti pagadziriswe uri kwokutanga. Ini ndikataura nhasi kuvadzidzisi kuvarairidzi kuti aiwa, kuti nyika ende mberi panotoda kuti pagadziriswe iko kugadziriswa ikoko kuti 2018 chii chakamboitika pasarudzo. Asi kana tapedza izvozvo tochiti kuenda mberi, kuti nyika ende mberi, ndedzipi kodzero dzinoda kuremekedzwa, shanduko inofanira kutsvetwa, mareforms anofanira kuitwa munyika, ndekupi kupindurwa kana kuti zvatofanira kusiyana nazvo pamaitiro zvinofanira kuti nyika iende mberi zvakanaka pakuvandudza upfumi hwedu, pakuvandudza matungamiri hwedu, pakuvandudza magariro edu.
Sebato reMDC, zvii zvamunovimbisa vadzidzisi nevanhu munyaya dzedzidzo kuti kuri kuti mapuwa mukana wekutungamira uyu munokwanisa kuita kuti Zimbabwe idzokere payanga iri kare?
Pashoko makumbiri chekutanga tiri kudzorera udzamu nechiremerera utungamiriri hwematicha. Ndochinhu chokutanga kuti ticha anzi munhu, ticha iye profession inechiremerera. Unana Germany uko profession ine simba yakadzama zvikuru yaticha. Ticha ndiye anobudisa zvose, pasina ticha hapana gwara. Ichipiri, kuda kuti ticha apuwe mari nemari neudzamu tengo chaiwo chaiwo yatinoti hard currency USA yaripinde muhomo wematicha, akwanise kutengawo mota, akwanise kuvaka dzimba, akwanise kuvaka misha, akwanise kuendesa vana kuchikoro.
Orai, taurai ipapo kuti tanzwawo kuti mataura nezvekuti muri kuda zuva rekuremekedza varayiridzi zvinenge zvichifamba sei?
Hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira, tirikuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi ratinoti National Teachers Day or National Education Day, tichiremekedza basa guru rematicha.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari panhare muHarare. Zvichakadaro, mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanotivo vakakokawo hurumende kucongress yavo kuburikidza nemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana. Asi hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMangwana kuti sei vasina kuenda sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watatumira paWhatsApp yavo. Asi pavakambotaura neStudio 7 vakati vanga vari pazororo. Tabvunza Dr. Joe nezvemusangano wavo.
Kukongezi kuri kufamba zvakanaka, takakoka vanhu vanobva kuma 10 provinces navapolitical parties tichionesana kuti chii chatingaita kuti tigadzirise education system muZimbabwe. Asi shoko rina varayiridzi nderokuti havakwanisi kuti varambe vachienda kubasa kana pasina zvaita nehurumende kuvandudza kuti vakwanise kuenda kubasa. Saka vakazvipira kuti kana zvichireva kuramwa mabasa tomboramwa mabasa hurumende ichigadzirisa, nokuti havakwanisi kutumira vana vavo kuzvikoro, zvikoro zvaadhura, iyo yavo ichiramba iri shoma iri ku800. Uyezvo varayiridzi havasi kuda kukwidzirwa mari, vari kungoti vanoda mari yavo yavaitambira 2018 ichi kumayusa 450 US to 550 US.
Taona vachamisa vari kumusangano wenyu uyu, makoka were vamwe vatungamiri vemamapato?
Hongu takakoka zvikuru semapolitical parties mairi makuru ZANU PF neMDC. Tikato varimainda zvekare kuZANU PF tichirimainda na vaMangwana vanova ivo vakatora kuti vacommunicate tifunga kuti vachaudza vakuru vavo. Asi havasati vatiudza kuti sei vasina kuuya, kuda vanongonyarawo kuti havana kuuya. Vachamisa vauyawo, tafara kuti vauya. Asi tangovaudza zvekarewo kuti trade union nepolitics zvinhu zviviri zvavanofanira kunzwisisana kuti zvakati siyaneo. Trade unionism iishu yekuti tinolobva for an improvement yemacondition of service kune avo vanenge vachitonga, uyezve tifunga kuti vanodawo kutonga vakurudzirewo hondo dzavarayiri.
Saka pakongresi apa panosarudzwa umwe utungamiri hutsva here wePTUZ, zvinofamba sei?
Hongu panosarudzwa utungamiri hutsva, vanhu vakadamwa kuti vaise manominations. Saka tiri pakuti tivhure manominations akatumirwa achakavharirwa muenvelope, vokondesa all the positions panasati aona kuti envelope yakavharwa iyi inei.
Zvinoitwa riini izvi?
Zvinoita nhasi.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare muHarare. Paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevamwe vari muPoland padanho rakatorwa nehurumende rekuburitsa mugwaro raro reGovernment Gazette urongwa hwekuvandudza bumbiro remitemo. Kunyange hazvo muzvinafundo Love Mo Maduku vakamboudza Studio 7 kuti kuburikidza nePoland vaizokumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti hurumende yavo imbomira kuvandudza chikamu chekuti mutungamiri wenyika abve asarudzwa pamwe chete nevateedzeri vake vaviri kutanga muna 2023. Izvi zvinenge zvisina kubudirira. Hurumende inoti iri kuda irikuda zviripo iko zvino zvekuti mutungamiri wenyika kana asarudzwa ndiye anozosarudzawo vateedzeri vake vaviri sarudzo dzapera. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vamadhuku.
Zvakaita zvavari kuita uye vari kukanganisa nekuti bumbiro remutemo mutemo wenyika yese unofanira kubva kuvanhu uye haufaniri kuita bumbiro rinongobva kune political party iri kutonga kana kuti kune hurumende inenge iripo. Saka zviri kuitwa izvi zvekuti taona kuti nezuro vakagazeta constitutional amendment isu takatomutaura tiri kupoland vatiri nezano pf nemamwe mapato kuti ngavangomira zvekuendesa maamendments econstitution kusvikawo mamwe mapato vari mupoland vataurawo zvavanofunga nemamwewo maareas atoda kuti achinjwe asiri aya chete ari kufungwa nezano pf. Vari kuti ukune rwekuseri president unenge achiti no ndiri kushanda nepoland zvakanaka uku kugovernment vachingori nepfungwa yayo kuti zvavanofunga chete ndo zvinofanira kuenderera mberi. Saka tirikushora select tisaramba tichizvipikisa izvozvo.
Saka nekudaro vamadhuku mukati pola dichi nebasa rairi kuita here nekuti patakambotaura nemi manga muchiti imimi muchataura navo vamunangagwa vacho muchivapa pfungwa dzenyu muchiti vambomira kuvandudza bumbiro remutemo nechimbi chimbi asi ndo zvimwe chete zvavaita.
Pola dinita inoramba ine basa rakakura munhu anopa mazano haangodzidzasana nekuti mazano ake ese ari kuteedza. Munhu anopa mazano anoramba achipa mazano anozosvika paate kuti kana mazano ese ari kungopa asiri kuteererwa ndopaangazoti hapana zvandiri kubatsira. Akaongati ukapa zano rimwe harina kuteererwa mangwana wotoramwa woti aiwa ndokusiyana kwakaita bato redu nemamwe mapato ari mupoland. Nyika ine yakakura yezimbabwe hurumende yabva kure kuita zveudzvinyiriri isina kujaira kupuwa mazano nevamwe vanhu. Saka hazvitishamisi kuti zano pf pakutanga tanga patadai pataapa mazano vanomaramba ichazosvika nguva yavanenge vaakuteerera mazano. Chatoda nechekuti vanhu vaone zvatiri kutaura kuti polad vakanyatsotaura haisati yatopera nekuti izvizvizvi pamutemo anyazuva 90 days rekuti zvaitwa mugazeti zvitaurwe nera. Saka tinenge taakutaura futi manje tiri polad takangomira patakatamira kuti aiwa maamendendi atisimada.
Nhengo yepoland vari mutungamiri webato renca muzvinafundo Lavumbo Madhuku vari parunare muHarare. Asi sezvo chitema tisina divi ratinorerekera tabatawo gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi.
Maonero angu handisi kunyatsonzwisisa kuti chavatadziswa nekugazeta chii nekuti vanhu vepoland maziviro angu mamwe mabato emuno muzimbabwe anobvumirwa zvakare kunyorera kuna clark kuparticipata mapublic hearing vachitipa pfungwa dzavo. Saka hapana pavamborambidzwa kuti pfungwa dzavo dzisatorwe. Saka ndiri kushamisika kuti vari kuda kuti process iri mutemo isaitike nekuti ivo vava vachida kuti vange vachigarwa navo kudzi ndo zvataakuita vari mupoland hongu. Asi pese patiri kuita mabhill hatisi kutanga taenda nawo kupoland kuti taite tikadaro zvaakuita asif poland yakabazi kehurumende. Ivo kana vane pfungwa dzavo vanodzitaura ikoko kana vadzitaura dzinotorwa dzounzwa muhurukuro dzehurumende dzobva dzare polisi. Vati kuti isusu sehurumende tomhanya toenda kwavari kunobvunza kuti nhandi tiri kuda kuchinja mutemo uyu kuti tidai kana kuti tiri kuda kuita bhajeti zvakadai tauya kupoland tinenge tarasa mandeti yatakapiwa nevanhu yekutonga.
Asi hazvizoite here sekuti hurumende hairemekedze iyo poland?
Shamwari dzedu dzakakwikwidza tinodzida chose asi vakapiwa mandeti nevanhu. Tisu tine 2/3 muparlament nekumwe kutaura izwi reruzhinji riri kuzano pf. Muparamende iye zvino izwi reruzhinji rakavhotera zano pf, izwi reruzhinji rikavhotera president. President ndobva vavamba cabinet yavo inove executive. Basa rayo nderekutonga nekutarisa kuti panoda kugadziruswa mutemo ndepapi. Saka ndati vepoland havangade kuzvifananidza nevane masimba akabva kuvanhu. Ivo tinoremekedza vashoma vakavavhotera saka tichikurukura navo uyezve takasununguka kuti pavanenge vachifunga kuti vane mazano avanoda kuti nyika iende mberi titaure navo.
Gurukota runoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. nyaya yekunetsana pakati peAmerica neIran mushure mekurayiwa kwaGeneral Qasem Soleimani nemauto yeAmerica yavikupa kuti vamwe mune dzimwe nyika muAfrica vatyire kuti vanogona kuzotsokodzerwa sehuswa pakurwisana kwenzou mbiri idzi. General Soleimani vaitungamira mauto Quds Force anoshanda neIslamic Revolutionary Guard Corps. General Soleimani ndiwo vaitungamira zvido zveIran muhondo dziri muIraq, Syria, Lebanon uye kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti Soleimani akaurayiwa nekuti ainge achironga kurwisa America. Asi Iran iri kuyambira America kuti iri kuzodzosera zvakasimba. General Soleimani akaurayiwa muIraq umo aishanya nemusi wechishanu. MuAmerica hamuna kuwirirana nezvekuuraya kuurayiwa kwake, vamwe vachiti zvinhu zvakanaka asi vamwe vachiti kuda kutanga hondo isina maturo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMaxwell Saungweme vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika.
Maonero angu ndeekuti tinenge tanyika yakuenda kumawere kweyatingati World War Three. Zvichidawo I think inyaya yavatrump yekuti vanga vachida kuita chinhu chinoshamisira. Sezvo nyaya yeimpeachment yakaitika, vaida kuita chimwe chinhu chinorishamisirei, vachigadzirira kuitwa futi maelections ari kuuya. Asi ndo chinhu chinenge chichatipinza mawere, nokuti vanotungamira Iran vacho vaya havasi kumira vatada kurivhenja kwakaita general wavo, zvichida hazvina kumira zvakanaka.
Totarisawo muAfrica tiri kuona kuti vekuKenya vanenge vari kuti ivo vaakutya kuti vanogonawo kupinda mukana wamamupere pakatanga idzo nyaya dzekurwisana rwisana idzi. Africa pane chainge atyire here pane kudetsana kuri kuita nzou mbiri uku?
Mukatarisa vanoziva conflict vanoona kupokana kwenyika nemaconflict, ukaona zviri kuitika paAmerica neIran, Africa ichatobatwa-batwa naizvozvo. Nekuti mukaona zviri kuitika muSomalia, tikati ndo epicenter yeinsurgence or yatonzi violent extremism pachirungu, munoona kuti vanhu vari imomo kune maproxy actors anoita iyo Iran, anoita naSaudi Arabia neAmerica irimo imomo. Saka makakatana ari kuitwa kuIran neAmerica aya achavo nechekuita muAfrica, nekuti kwagara kune vanhu vano vatinoti materrorist group kana maviolent extremist group vanaiwo Shabab. Mukatarisa totiswa hili called Kenya, Somalia, Tanzania nenorthern part yeMozambique, kuri kuputika-putika nenyaya iyoyo yekuti kuna vanhu vari kusandurira vanhu kuti vaite yatoti violent extremism. Sezve mukazotarisa even kwana North East Nigeria, ziriko munoona hand yana Iran, mozoona maamericans ari ikoko through masevral interventions even ana Saudi Arabia. Saka hapana panozoti hondo yechitatu ikaitika iyi, Africa inosara yakamira zvakanaka.
VaMaxwell Saungweme vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanga vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mutanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutanganya huye ndiri muWashington. Nhasi muchirongwa chedu chekutanga mugore rino ra 2020 tine hurukuro naamai Lia naChipo. Tichange tiri kutaura navo pamusoro pemabhizimisi avari kuita munyika pari zvino, uye tichinzwawo kuti vangakurudzire kuti vamwe madzimai vari kufungawo kutanga mabhizimisi panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika vangaite sei. Tine kuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai naChipo. Mai naChipo, mukatitsananguriro kuti semudzimai makafunga sei kutanga bhizimisi renyu iri rekuita zvekutora mapikicha uyezve nezvekuita nezvemuchato?
Kutanga kwazvona ndainyanya kufamba ndichienda kunze kwenyika. Amai vangu vaiaa kuUK kuLondon, Saka panei chamzende zangu ndisinova ona. Ndipo pandai ona zvimwe zvinhu zvisingaiswe kuno kuAfrica. Ndivadaidza kuti ndichore mazivi ayo ndicharunza kuno. Takaona kuti zvakawanda zvaitwa kuno kuzvanga zviri ebit kumashure. Ndakabva ndaedza kuunza macontact achona kuno. Pandakatanga it was purely trial and error. Asi zvakazoratidza kuti ndozvakazoraramisa mhuri yangu. Nazvino ndichiri kurarama nazvo semafoto ndozvakatanga. Chemi chacho zvakazozvarwa mumashure mekunge ndatanga kampani yekutora mapictures.
Titsanangurewo nezvemakambani maviri aya munenge muchiita nezvei uyezve anonzi chii nechii.
Yekutanga ndiyo inonzi Tumblr Photos yakatanga muna 2009. Ndakatanga ndiri ndega ndichifamba ndichitora mapictures mudzimba ndichiita mafamily portraits ndichiedza kuudza vanhu kuti mufananidzo wakakosha. Yese kuti kana munhu akashaya zviyazviya panogona shaikwa kana mufananidzo chaiwo kuita pabhuku. Ndozvinhu zvandakatanga nazvo and then zvakatanga kungokura. Ukaitira munhu one waitira mumwe mumwe ari seya mumwe. Saka kukura kwazvo hakusi kuti ndaiita maadvets pamaradio kana paibva zvanga zviri zvekuti vanhu vaudzana vaudzana and it was purely from kuti munhu audza mumwe mumwe audza mumwe. Mucorporate world ndakazopinda kunge ndaitira vamwe vanhu vanoshanda mumacorporate then vozoriseyawo kumakambani kwavo brand racho richibva razokura. Ndokutanga kwakaita Timeless. Pasanctive Garden nekuti ndaitora mapictures mumaevents afanana semuchato nemaevents emakambani. Iwatinoti macorporate events ndaienda kumawedding venues akawanda nekunzvimbo dzinoitirwa maevents akawanda. Saka takanga tatenga nzvimbo yakati kurei kushawasha hiyo nemurume wangu. Ndobva takabva tazofunga kuti dai ndaita awedding venue panzvimbo yatanga tatenga.
Zviri nyore here semudzimai kuti muwanikwe muchiita mabasa amuri kuita aya ukuwo muchibatanidza kuchengeta mhuri?
Zvinhu zvakaoma kubatanidza zvese nekuti mabasa angu asi mabasa ekuti unotanga basa na8 uchipedza na5 dzimwe dzenguva unogona kuti wabuda mumba ma7 na6 uri kunotora mapicha kana kufunction inotanga na 7. Yapera kunonzi kwaita imwe iri kutanga na7 kuti wakusvika kumba pakati pehusiku. But iko zvino ndakakwanisa kugadzirisa mukambani kuti muve nevanhu vanoita mabasa achona vachibatsira pane kuti ndite zvinhu ndiri ndega.
Vanenge vachida kushandisa mawedding venue enyu kana kutorwa mapicture vanokubata ipapi?
Ndine mobile number inoti +26 3 782 727 071. Tine mawebsite edu mairi timelessphotos inoti www.timelessphotography.co.zw. Tine Swanclick inoti www.swanclickgardens.co.zw.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Leah naChipo vekambani yeTimeless Photography neSwanclick Gardens iri muHarare kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndino kuchinganidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi muchirongwa chedu chekutanga mugore rino ra 2020 tine hurukuro naamai Leah naChipo.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekupisa kuri kuita kunze zvatiri kunzwa kuti zviri kubata kwete Zimbabwe chete asi dunhu rose rekuchamhembe kuAfrica kana kuti Southern Africa. Izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzezvemamiriro ekunze zvinogona kukonzera kuti nyika inge ichitarisana nedrought. muhurukuro edu tabata nyanzvi mune zvemamiriro ekunze vachishanda vakazvimirira vaBarnabas Mawire. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMawire.
Makadini vakandemire.
Aiwa ndiri mupenyu.
Vateereri vese.
Aiwa tinoimba vateereri vapenyu asi dambudziko ravainaro kuchema kwavari kuita hanzi kwapisa kunze. Mungatitsanangurira kuti zvinhu zvakamira sei nenyaya yekupisa kwatiri kunzwa uku?
Pada ndiko kushanduka kwekunze kunorehwa kwekwe kunonzi climate change. Asi zvinhu zvakati omei zvikuru nekuda kwekuti tanga tiri kutarisira pane zvino kuti kubva mumwedzi waOctober, November, December tingadai takawanawo mvura yakanaya zvaigoronge zvakabatsirawo kuti kupisa kunge kusiri sezvakuri pari zvino semazuviro atinonzi. Asi kusanaya kuri kuita mvura pada ndokumwe kuri kuita kuti kupisa uku kubva kwaenda pachidanho chepamusoro. Asi zvese zvine ukama nekushanduka kuri kuita mwaka uye mamiriro ekunze. Tiri kunyanyonetsa ndechekuti pari zvino mvura chaiyo kana yekunwa iri kunetsa kungave kumamisha kana kuti mumadhorobha nekuda kwekuti mvura inowanzowanikwa muhova, inowanzikwa kumadhamu iri kuenda ichitwa. Uyezve kana matineji yavo nezvibhorani munzvimbo dzakawanda hazvisisina mvura. Izvi zvinoonekwa nekuti kana ukafamba ukatarisa mungave mumadhorobha kana iko kumaruva chaiko, tinoziva isusu kuti vanhu vakawanda vanowanzoti kana kwapisa kusina kunaya zvaizvozvo vanowanzorarama nemapindu. Asi kana mukatarisa muriwo chaiwo unenge uchitonetsa kuwana. Kana uriko wacho mushoma mukatarisa praizi yacho unenge uchitodhura nekuda kwekuti dhimandi inenge iri very high uye vanhu vashoma vachiri kukwanisa kunyatsorima nekuda kwekushaika kwemvura ikoko. Saka zvechokwadi upenyu hwaomera vanhu, hatidi kuti tisawande ipapo.
Pangaita tarisiro here vaMawire yekuti mugore rino ra 2020 zvinhu zvinogona kuti shandukei munyaya dzemamiriro ekunze, kana kuti vanhu vanototarisira kuti zvinogona kutooma shanduko inenge iri yekuti zvatoita wese?
Pari zvino takatarisa kuvarimi hedu katariro kachiripo kadiki nekuda kwekuti takatarisa manayero emvura yedu yemuno muZimbabwe. Tingangoti kwasara mwedzi mitatu iwo wandira unoyu kusvika muna March inogona kunaya mvura. Asi chinonyanyanesa ndechekuti chidimbu chepakati nepakati chemwaka chakatopera kudhara nekuda kwekuti mvura dai yakatanga kunaya muna Oktobha. Tinoziva isusu kuti rain season yedu inowanzotanga kubva muna Oktobha, November, December zobva yati January, February, March mvura yozoenda kutanga ichipera. Saka iko zvinezvi tiri kuti tariro iripo pamwedzi mitatu iyo kusvika muna March. Asiwo tikatarisa nekuda kwekuti mwaka wafamba zvinoita kuti mbesa dzakawanda dzisasvike. Asi tariro iri kuvanhu pari zvino iri kuti kana kune vaya vaya vanokwanisa kurima mbesa zvinoita kuti hadzichada nguva yakareba kuti dzikwanise kusvika, aya anonzi mashort season varieties pachirungu, ndo tariro yatingangoti yasara. Uyezve ndokunge mvura yacho yazonaya. Asi ikasanaya ii upenyu huri kutooma nekuda kwekuti kana uchitofamba even kana musango chaiwo mazuva ano mufo chaiwo huri kutooma.
Tinonzwawo vanochera migodhi kana mabhoro vaMawire vari kutaura kuti water table kana kuti mvura yepasi hanzi haya kunetsa kubata yadzika zvakanyanya. Zvii zvamungataurawo pamusoro paizvozvo?
Chiri kuitika ndechekuti zvine ukama izvi, kunaya kwemvura uye nekuwanika kunoita mvura inowanika pasi iyeyi inenge ichizowanikwa mumigodhi kana kuti muzvibhorani nekuda kwekuti panonaya mvura paya pasi mvura inoendawo yopinda pasi zvobatsira kuti goo remvura inowanika pasi ringe rakati kwirei. Asi pari zvino nekuda kwekuti mvura haisi kunaya vanhu vakawanda vane migodhi kana zvibhorani tiri kungotora mvura kasi hapana recharge. Asiwo chimwe chikuru ndechekuti wose vanhu tagara tinombozvisikirawo moto muziso tinowanzogara mumatoro ayaya anonzi mawetlands. Tiri kuenda tichipedza matoro kana kuti mawetlands zvimwe zvinotikanganisa. Uyewo kana kupera kwemasango futi kunokanganisa kufamba kwemvura ikoko kuti ipinde pasi kana kusanaya zvakanaka. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatinogonawo kuti titarise toedza kugadzirisa sevanhu.
Aiwa tinotenda zvikuru vaMawire kuwana nguva yekutaura nesu.
Aiwa maite henyu vakandii.
Manga makateerera kunyanzvi mune zvemamiriro ekunze vaBarnabas Mawire muchirongwa chedu chinotariswa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa nguva ndo yaita Shanje vateereri, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu.
isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba kumagumbi yamani omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 zibandlela 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga lokunanza amatijana.
Uthapithati watinawo nathithati uthi yeutungamiri watinawo neurongwa zozvinoshandiswa.
Gande amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbhida achiyane le nyama ngoba isidula angabe ebejongene.
Hayi, mbona ngani kuyekuyikuzenga ngesikhathi masikhuma sakhala isiNdebele mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini bebeqakathekile ukuthi khona na ukudla kuyadura.
Kunokwesabela ukuthi kubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yombhubhiso womhlaba wonke, i-World War. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga eceleni elokunanza amatitshala. UChamisa bekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ lamhlanje eHarare. UChamisa uthe kumele ababalisi baphiwe iholo elithe xaxa ngoba besenza umsebenzi oqakathekileyo. Isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Takaba Fira Joe utshele Studio 7 ukuthi ibandla le-ZANU-PF lalinxusiwe emhlanganweni lo owe-Congress kodwa alithumelanga ngitsho lesiphathamandla esisodwa. Ke sizwe amazwi kaChamisa emhlanganweni lo.
Naizvozvo toda kuti pavandudzwe zuva richatsvetwa muhurumende yedu itsva, muZimbabwe itsva, hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira. Tekuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi kana kuti zuva redzidzo.
Nxa singathatha umbuso sizafaka eceleni ilanga lokunanza umsebenzi oqakathekileyo oyenziwa ngamatitshala. Umsebenzi wamatitshala yiwo indikimba yemfundo yonke.
Mabhuku edu nguva inenge yanziya tawana mukana wokuti tichiparura kunanzwa watinawo kunyika. Watinenge kunoparura izvo muchapitapi watinawo nhapitapi uchi yeutungamiri watinawo neurongwa ndozvimwe zvichipakurwa.
Lawo ngamazwi kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa awethulele umhlangano wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ eHarare lamhlanje. Gande amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbhida achiyane le nyama ngoba isidula angabe abejongeni. UMnangagwa ubephendula abantu abathe sebesehluleka ukudla inyama ngoba isidula. Lo bekungumbuthano awenza inyanga zonke phansi kohlelo lokuhlanza ilizwe ubeseHarare. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, mbona ngani bekuyikuzenga ngesikhathi masikhuma sakhala isiNdebele mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini bebeqakathekile ukuthi khona na ukudla kuyadura. Ngokunjalo-ke umongameli kuthi njani banani bevika laphana uswele impendulo efaneleyo siyazi ukuthi inyama ile ma proteins iyadingakala emizimbeni womuntu abantu angebeveza ama vegetables noma vegetarian noma vegetarian bonke and okunye is cultural abantu besingonini bazwa ngokuthi njengoba kufuya inkomo badla inyama yabo bakholise imthimba kudliwa inyama so okunye vele njekelo so yi-assault or insult to ama cultural values abanye abantu nxa ukhuluma njalo ngakadokotela so mina ngibona ngani nje bekulezapha kade zama ukuvika ukuthi aphendule umbuzo ukuthi into ziyadura abantu tenda abantu abasebayabelenisa ukuthola ukudla okunjengenyama lokunye nje okuningi
manje inkulumo enjengale ubona ungani izabangela na ukuthi abantu kufika ukhetho bengamvotela
nanzelela ukuthi mina abantu engena bavota ngayo engxenye yakho senkulumo ezenza ukuthi bavotele lo abamvotela maybe bakhangela esithi ngokwenzakala khonapho ngesilungu ngesindebele ngesikhewa kuthi ngama-immediate things njengokuthi yayinanzela bavotele uphuzipuni namathoshi emakhaya baholiswa kantu azebevotela ukuthi nelani iphathe nje iyanika amathoshi lezipuni lerayisi ithukeji yerayisi so abantu mbona ngani ukuthi ukuvota vele kutshone kuvotelwani abantu abakwazi abakakuzwa khona lokho so bavotela umuntu efika wabapha ulutho ngibona ngani yiyo into elihlupho ukuthi even ekhulume kanje-ke kungaba kungabi lokusho ukhetho luzabuya ngoba abantu bavota ngezisu khonapho nxa ngikhangela mina ngendlela ngibona ngayo njalo futhi abantu abazwisisi ukuthi kade vele ukuvota kutshoni
lo ke ngumnumzana Michael Mdladlandi weni ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo kulokwesabela ukuthi ukubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yembubhiso womhlaba wonke jikelele i-World War yesithathu elemelika lathumela indizamtshina ezingelabatshayeli ama-drone ngolwesine abulala uGeneral Qasem Soleimani ele-Iran elilezikhali zembubhiso njalo lilobudlelwano lele-Russia le-China lathembisa ukuphindisela okuphindwe kaningi-ningi osekudale ukwesabela kwempi enkulu kakhulu engaqhamuka kodwa ingcwethe cubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kaboni impi yakhona ingangenisa amazwe omhlaba wonke jikelele
okwe-World War impi yomhlaba kande ngibona ngathi kungaba yikuthathela izinto khatshana kankholwa kulisehlakalo esinjengaleso singaze sithathe amazwe omhlaba ehlukane kube lempi yomhlaba hhayi kangiboni ngibona nje kungaba luvalo olusebantwini yeye khona kungenzakala kodwa ngibona njengathi yinkulumo etshengisela ukufuthelana ungaba khona phakathi kwezizwe nezizwe kodwa ukuthi ngaze kube yimpi yomhlaba hhayi bathi akukusesekathani
kodwa singakhangela isinqumo soneso esithethwe ngomongameli welemelika umnumzana Donald Trump ukuthi abulale yena uGeneral Law yena ecutshungulwa kubane ngathoniswa phansi komthetho impeachment ubona njani wena khona
hayi uTrump yindoda efuna ukucatha ngomuntu nxa silandela lokho esikuzwayo lesikubonayo lokhetho lolo oluzayo njengobusitsho leqala leli ekuthiwa nenkohlakalo impeachment ezayo uzakwenza okukhulu okuzakwenza ukuthi abantu bemelika lomhlaba bangaze bananzelela kakhulu ngaye babe sebekhangela ngale ngaphetsheya komthangala ukuthi wenzeni okunye usedinga nje uzwele ebantwini bemelika ngokubulala lo umlawuli wamabutho we-Iran ukuthi ade khangelani lo muntu befuna ulibulala ubephehla impi lani lani hhayi mina ke njengomangameli wenu sesimsusile ube yiloko esilungesilungu threat ube sethusela impilo zabantu bemelika abantu bemelika bangabe besakhangela lokhu akwenzayo ekhaya babe sebekhangela khonaku okwenzakala le e-Asia bona ngathi isibile lokho lakho angaba lakho kangithi ukuthi kakungela indlela ezinye kumbuthi ulungile mbekako ngawo ngibulala uGeneral Law kodwa ngibona ngathi okunye ikulahlisa iy'ngqondo zabantu ngoba nanko umhlaba wonke namtu sikhuluma ngaleyo ndaba kabasakhulumi ngamacala la awetheswa inkundla ePhalamende yeMelika ye kwenzakala ukuthi ufungulalise abantu umkhondo lomzila ngamacala akhe bachitha isikhathi bekhuluma ngento engale engelanda lokhu okukhona ekhaya egumini.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
ntshweshwe,
lamlela nampawafuke.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zidlela evalweni ngoba zisesabela ukubulawa indlala lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu lesikhudumezi esesichise izilimo emasimini. Zithi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele zizabulawa indlala. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi selilahle ithemba lokuba izilimo ezidlalelwe kunyanga edluleyo zizavuka. Lokho kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo livele libhekane lendlala embi kakhulu kulandela ukungani kuhle kwezulu kusukela ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Lizwe Moyo oyisakhamuzi eNyandeni uduma ngoyisela leziko njalo sesesabela ukuya kogoqonyawo lonyaka ngenxa yendlala.
Lo osuqalile vele siza kufa ngokuthi ade sikhangelele ukuthonta kwezulu sisithi izulu kumbe engxenye liza kuna manje wesi okwedlula umnyaka ophelileyo. Asila lutho, siyakukhalela khonoko ukuthi uhulumende angasincedisa. Sicela ukuthi akhangele kakhulu ngokudla. Sinikwe lathi ukudla okungani kuyasebenzisa imizimba yethu ihlambuluke. Abantu bazaza kufa ngokuthi vele kuhola abantu abalutshwanela.
Ezinye njalo isakhamuzi seNyandeni unkosikazi Andres Ncube uthi lalobo mnyaka odlulileyo kumubi kukhanya sengathi lonyaka isimo sibi okuphindwe kabili.
Awubunzima kodwa sesibona ngathi ube ngcono mbijana kulalokhu ngoba lonyaka songani sokuphambili ngoba lokulima sisaqedanga ukulima sesihlezi. Hayi sesifisa khona ukuthi ngabe layo uhulumende yangenela sithola amabili khona ukusithi sithenga okuncane silakho.
Ukansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uvumile ukuthi akumanga kuhle esigabeni sakhe esithi kuyadingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zingenele zisize ngoba uhulumende engenelisi ukusiza wonke umphakathi.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizame zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Mina ngisibili bengifisa ngifisa lokuthi ngama non-governmental organization angenela la asincedise ufisela ku-food for working abantu basebenze eminye imisebenzi lakahlisile amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kanti sizobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi silemfula eminingi engabamba amanzi sizilimele isenze ama-irrigation.
Umnumzana Dennis Moyo ngomunye obethembele ukuthi izulu liza kuna basizakale njalo futhi sekuyadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze udubo olubhekane lozulu wakuleli luxazululwe.
Besithembile sithi maybe lo nyaka esikuwo sithi maybe uNkulunkulu uzasikhumbula izulu libe khona kodwa hhayi yikho kuyafana nje. Esikukhangelele kakhulu sina nje abantu bemaphandleni yikuthi ngabe uhulumende uyangenela ancedisane labantu.
Amazwi akhathekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane odwa ukhangelela ukuthi kube lenguquko kwezomnotho okuzadala ukwehla kwentengo yempahla ezitolo.
Besikhangelela ukuthi aluba izinto ziyatshintsha bakithi kutshintsha into zithengeke nayo indoda lwazama ukuthi aguqule umbono wakhe aguqule nenhliziyo yakhe ibe inhliziyo ezwela abantu ayikhona inhliziyo yokuthi omunye lomunye azibonele.
Indlala yanake ngidale ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili emhlubulweni emandebeleni osekuthi iningi lezakhamizi lingabayanga lingelazifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathiswa ngokudla zithi abantu abayizigidi ezimbili elizweni bakusimo sendlala embi kakhulu edinga ukwekethiswa ngesiphangephange. Ngisemajawundeni eGwanda u-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Okwamanje sengithedela emuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi engumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khupheni.
Hayi, kukhuluma iqiniso sikulibuse impilo kwabesifazana ibilukhuni kakhulu ukuthi ilizwe eliningi vele iba njengabomama. Iminotho yelizwe lalo vele usezandleni zabomama nxa ikhuluma iqiniso. Bekudonswa ngefarisi ngesitho. Kwenzakalani ngemva kokufa kukaDanki hayi. Owayevele efanele athathe leso sikhundla kwakunguThokozani Khupheni xa kulandela i-constitution yethu. Engumuye othathele isikhundla. Bathena bona amadoda wodema ngabelana ngebanga leso sikhundla. Lakhathesi kunje. Kungavele kube lolutho, ye uThokozani. Kungaba lolutho, ye uMakhupheni yambona. For example, khathesi angithi kulale ilokhu zakho. Inhlanganiso eyabunjwayo
i-Pollard
ibizwe lakhe yilo eliphumayo kodwa ayisuye yedwa wajoyina leyo Pollard njalo kayisuye yedwa okhomunicator nabantu bezana ngoba kunje khonapha yena uthamisa ngani waye engongcwaba ulokhuza umgabe umgabe kakula muntu ongamaziyo i-cruelity yakhe ayenzayo yena uthandirayo ngokwakhe wahamba mhlana kugcotshwa umnangakho wahamba wayambamba izandla kwa waba khona ngale naye e-National Stadium akula muntu wakwathi kurungu kodwa uThokozani khathesi ungene kuPollard maye kuhlatshelwa awu ingoma engapheli imbungu yangona ngayipheli uma WhatsApp group khona nguThokozani kokuphela nguThokozani kokuphela base besithi bona kupolitics akula permanent friend akula permanent enemy kathi yena nguyona ama permanent friends lama permanent enemies kupolitics amadoda enganawo
siyasibone njalo lakhonapho kubo social media labanye bechothozwa abakuPollard kodwa lina libona ingani inhlanganiso enganceda yini yenza impilo yabo mama ibe ngcono labantu bonke nje eZimbabwe.
Hayi abachothezwa kufanana nokukaThokozani. OkukaThokozani kuthe kube kubhale nge-red pen. Ngitho lesibhedle ungabona i-temperature yakho isibhala nge-red pen ukuthi kuyabe kudinga. Into yonke kodwa iyazanya. Kubonakala ukuthi behlule. Angithi laye khathesi umunye umgalo sasikhabele ukuthi kathi yena uyake nalo ukuhlala nabantu. Nangu-ke yena umnyangagwa sevumile khona lokho. Sokuvuvi njalo. Abantu badingani kumnyangagwa bayathengisa njengoba ngisitho umnyangagwa lokho eliphinde. Ye uThokozani amagqetha e-MDC iwavunyelwayo ukuthi akhulume nabantu bezana. Abafazi kabavunyelwe. Mina Pollard ngokubona kwami mina ngeke nga-athenda umhlangano wakho nakawani. Injoba kathesi kuthiwa kuza kwenziwa ama-thematic groups abomama. Mina ngiyakufisa sibili ukuthi ngiye athenda kabili kathathu nami ngizibonele ngizizwele ukuthi singaye sibeke into ngaphansi ukuthi hayi sokwehlule into leyi yehlule nathi siyibonile ukuthi yehlule otherwise engxenye kuzaba ngcono kolabo laba abathi bona bangakulungisa akula muntu okwaziyo ukuthi angakulungisa. Mina ngithanda ukukhuluma iqiniso sisebenzile special njengabomama ompupho kabathengwa babuthe ezitolo phandle kumbe ngama-agenti ezitolo nxa uyifithe ezitolo iyabe kubizele enye imali ongayaziyo shukela ithengiswa phandle mafutha athengiswa phandle kuhamba kunje ukuthi umama nguyobona konke khonokho ukuthi kukhona endlini kodwa-ke ikijoge lakhona elitelwe ngumuntu ongumama hhayi ngiyakutshela lizima ngiwuthela intaba le ntaba ingumfana amagethi kangikhuluma intombi indizi yathathwa ekuseni uvuke kule busuku uthi uphekele abantwana baye esikolo amagesi sehambile akula magesi amagesi abuya ngo-12 lilele kumele uvuke ke busuku khathesi ngo-12 upheke uphekele abantwana ngo-12 ebusuku inkuni yathi yateuzeyakuya enkunini laba abathengisa inkuni bayabotshwa babotshwa ngokuthiwa ye akula mvumo futhi asisakwazi lokuthi kwenziweni ukuze abantu baphile akula manzi kumele liyefola ezibhoraneni liyetshayana khona leseli bangamanzi ezibhoraneni akunjeli ukuthi konke khonokho yinto egada phezu kamama ubaba uyabe ezilalele endlini angakwazi ukuthi abantwana badlile ekutshelelayo ukuthi lambi
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu, yena owazakala ngokuthi uGonyeti, ungumgcinisihlalo webandla le-MGCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxelaye ekwabulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngise-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile, ube nelanga elihle. Lamhlanje zulukandaba kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sikhangela ingoma ezilithumi ezidle ubhedu eziculwa ke ngabantwana bakomthwakazi. Number 10 silengoma ka Berita ethi ndicela ikhiphi
isandikuse belike isanono isanona ukuthanda umuntu wakho isanona baby ndiyafusa akakuthanda shuza kalu kalu.
Number 9 slain ngoma ka DJ Fritz featuring Steve K, ingoma ethi ziyalenda. Silengoma kaMadlela featuring Boyoyo, ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kulengoma
kuyazenzela kuyazenzela
yokukhanya kwezwe, ingoma ethiwa Inkubalo. Number 6 silengoma ka Freak featuring Zex, ingoma ethi Charge Office.
Hello? Hey, I church office yini? Yithi kuthi church office yini? Akuna problem, befuna ukubuza ukuthi ningaba ne church efone lomntu omncane yini? Kanti church office ni church yani? Oh, sorry my sister, but sithi ngiya church amafoni. Okay, fine, church. Cut
the charge of this little girl. Okay. Okay, fine.
Ku number 5 silengoma 2007 ye Asaf ingoma ethi vibe is correct. Jalo yazi ukuthi uthethe galala galala dina kethe zeyini galala galala try nika dasa just for us some fun in the area. Put your hands up when we come around. Kings and the queens and the thing that could bring me down. Look, mommy, you better love me now. They can't fight the clothes, they just got to know. The vibe is correct, the vibe is correct, the vibe is correct, the vibe is correct, the vibe is correct. Number 4 says the ingoma ye HP Manyenga, ingoma ethi Sherry Omuvi.
Sure, follow GG lifestyle, yami. Jemotero kova fani, kole blanka yi ani. Jono jiji lifestyle yami, jimuna uteri omuvi. Uguti wuka majita gawa mfuni, poli chiste ngata mapresa wakuni. Omuvi ngachupagi maskara, ipu kanyeri ere ngati mumfana. Olu vipa ngati yena mumampara, ukamba lipis ngati shayi wokipara. Ngati maismailu ya bekala.
Ijembe Mox isezi yona ku number 3 ngengoma ethi Delimana.
Yabo!
Number 2, silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra. Ingoma ethi ukuphi?
Nihambile mango moja ngithola ngifana nawe.
I've been searching all around the world. Where are you? Where are you?
Ukuphi wena sanga sami? Ukuphi wena love me one?
Number 1 asilengoma Kamsiz K ethi Icheri Yami.
She's the one I'm with. Whole desire, guilt, and all exists. Super thick, slick, beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's the muscle piece, take a look at her girl. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Keeps her cool ever since. Always feel never wet. Wife in the interior, she's the type of green one. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick, kill her.
Richard Yami Inc. Ingoma ke ebibu number 1 umnyaka lo odluleyo. Ye kuzingoma ke eze abaculi abavela esigabeni seMathebeleland esingathi thina ngaba kumphakazi besigcubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami ngu Chris Gander, sibaneni njalo ngomvulo. Yeah.